akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 24 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu chete ndovakawanikwa vaine chirwere chaCovid-19 uye hapana kana munhu akafa nechirwere ichi. South Africa yotarisirwa kusvitsa nechipiri rubatsiro rwayakaunganidza rwekupa kuvanhu vakakanganiswa necycloni idai muna 2019. Nengo dzesangano reJuly 31st Movement, iro rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka, dziri kuenderera mberi nekubvisa marara mumisha yeSouth linebudiriro. Bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti rive mutemo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiAsian vari muAmerica rotarisirwa kubatsira kumisa chiitiko ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu chete ndo vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro wakare uye hapana kana munhu mumwe chete akafa. Wando wevanhu vakabatwa nechirwere munyika yose wakasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 562 kana kuti 38,682. Vanhu vafa kusvika pari zvino vakaramba vari pachiuru nemazana 566 kana kuti 1586 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Vanhu zviuru zviviri nezana rimwe rine 40 kana kuti 2148 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, kuchitiwa vamwe zviuru zvina nemazana 12 kana kuti 4812 vakabayiwawo nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru 632 zvine 400 kana kuti 632,496 vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Tarunoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai naLady Pando vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana chipiri kunosvitsa rubatsiro rwehupfu hunodarika zviuru zvishanu zvematani rwakaunganidzwa nehurumende yeSouth Africa senzira yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recycloni idai muna 2019. Gwaro rakabudiswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vachagamuchidzwa rubatsiro urwu. Gwaro rakaburitswawo nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe nezuro wakare rakatinhirawo kuti amai Pando vachapinda munyika mangwana kuzadzisa chivimbiso chakaitwa nenyika yavo yeSouth Africa muna 2019 chekubatsira vakawirwa nedambudziko remafasha muava. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe zvizhinji. Tabata mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hama dziripi, asi vati tione magwaro akaburitswa nenyika mbiri idzi ayo vatitumira kuti tione. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachuayo vanoti zvaitwa nehurumende yeSouth Africa zvakakosha zvikuru zvekurangarira vavakidzani vayo vari mumatambudziko kwenguva yareba kubva muna 2019.
Ibato revanhu basitore MDC Alliance tinoona kuita kwakadai kuri kuita kunoratidza rudo kunyanya kubva kune vavakidzani vedu. Munozviziva South Africa inogara ichimira nesu panguva dzakaoma, saka inyaya yekubatsira vavakidzani mushure mekunge vaona kuti vavakidzani chiripo hapana pfungwa chaidzichaidzi kubatsira vanhu hapana. Mukatarisa izvizvi ukoko kuchimanimani vanhu vakaputsirwa dzimba dzavo, vakaenderwa nepropati dzavo, vachiri kugara mumatende. 2 years zapera hapana chirikuitika hapana zvakawanda zvikubatsirika kunze kwezvinhu zvaidhiridwa nevanhu vanhu vaiendesawo madhembe vachiendesawo zvinhu zvakasiyana siyana asi hurumende chai chaiyo kuti pane zvaipita zvine musoro zvine pfundudzo kuvanhu hapana saka totogamuchira kuita kwakadai kuri kubva kuvavakidzani vedu vane rudo vanoratidza kuti vanhu vakakosha kudarika nyaya dzezvematongerwo enyika kurarama kwevanhu neutano hwevanhu ndiwo unofanira kuendeswa pamberi pamusoro pezvimwe zvese zvepolitiki nezvakawanda wanda
tichitarisawo mamiriro akaita ukama hwezimbabwe nesouth africa tinoona kuti mazuva apera paimbenge paine kukakavadzana zvinhu zvamungataura nedanho iroro resouth africa
izvi zvevanhu vezanu pf munoziva zanu pf haigoni kuwira nevanhu inonetsana nemunhu wese makaona pai vakanetsana neeurope vanetsana neamerica vanetsana nesouth africa yacho vanetsana nenyika dzakawanda saka asi chakakosha nechekuti vanhu vemunyika imomo vari kutorana sei munoona vanotorana sevana vemuafrica ukaenda kusouth africa izvi mazimbabwenzi ariko akazara ari kushanda zvakanaka kumakambanis kwakawanda ende mazimbabwenzi mazhinji ari kumatop levels mabasa makuru kusouth africa vari kuita zvakawanda even mazimbabwenz vanenge vari kuno vachiita zvakasiyana siyana saka ukama chaihwo chaihwo hwenyika tichitarisa vanhu vemunyika vano ukama hunenge hwakanakisa asiwo neyava munoziva zanu pf haina ukama hwakanaka nedzimwe nyika zvakanyanya haina ukama hwakanaka nenyaya yekuti vanomumbimbinduka wokuda kupunda vana vavo saka dzimwe nyika dzizvifariri izvozvo kana uri baba vanoshungurudza nekufurungudza vana vemunyika mako
nyaya yekuti vanhu vachiri kugara mumatende vakawirwa netsaona muna 2019 munotii nenyaya yeku
hurumende haina yatoti disaster management system yakanaka nenyaya yekuti havanei nazvo kuti vanhu vapinda mutsaona kwakawanda hakusi kuti kuidai chete mukaraisa kwana cholocho kwana muzarabani kwana bhiga vakawirwa nemafashamu zvinhu zvavo zvikaparadzwa nanhacho vanhu ivava vari pakutambura nanhasi izvi zvino hapana zvinonga zvikaitika kuburidza nehurumende kuti kuvanhu venyika vabatsiriki ndo zvatotaura zvezvo kuti panoda hurumende inoda vanhu panoda hurumende yevanhu nekuti kana uri hurumende yevanhu unonga uchiziva zvipo zvevanhu
vanga vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford sachiwayo vari parunare muharare nestudio 7 nhengo dzesemba nerejuly 31st movement iro rinorwira kugara kwakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka nezuro dzakaenderera mberi nokubvisa marara mumisha yesouthly nebudiriro muharare nhengo dzesangano iri dziri kubvisa marara pamwe nekutsvaira nzvimbo dzinorasirwa marara mumisha yeveruzhinji imwe nhengo yesangano iri uye vari mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngarivhume vanoti mumusha webudiriro vakagadzira pombi dzinorasa tsvina dzakati wandei dzanga dzisisashanda zvakanaka vangarivhume vanoti sangano ravo rinoshanda nevose vanhu zvisinei nekuti ndevebatso rezvematongerwo enyika ripi ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
hongu vakambe miri basa riri kupfuurire mberi tatakusouthern park kubva taende kubudiriro 5 tanyanya kutarisana nenyaya yekugadzirise masiweji akaputika nekuda kwokuti anga asi kugadzirwa kwenguva refu saka tahaye maexperts nyanzvi dzatigadzirire masiweji akati kuti kubudiriro uko tichadzoka zvakare tichindobvise marara akaungana mumadamu sais
muri kutaura kuti mahaya nyanzvi munodii kushanda nekanzuru since kanzuru iyoiyo ine basa irori
kanzuru takataura navo vakati ivo havasi kukwanisa zvachose havana kapasiti yekuti vanga vachizviita nyika yese kana kuti nzvimbo dzese dzemuharare saka vakati vangarivhume pamunokwanisa kutobatsira batsira iwo saka ndosakeno tiri kuvabatsira tiri kuita nekuti ivo vari kuti havasi kukwanisa kunge vachiita kwese
maimborambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nebasa rekutsvaira irori nekugadzira zvamuri kuita izvi iye zvino muri kushanda sei nemapurisa
pari zvino havasi kutisunga sezo wana wachita kumashure asi wano uya kuno elani wanungu ya kisi kuhono kurindiva nani vote ratole mapicture pamupacha wanungu ya vote ndira ni muta javu ziyazo kwe na kutasa kutukulu kutichisi zira asi isu haiwa ati ufunduke edu tinopfure ndere ni basa shaka naka sisi kambo chisi zirwi atisho kusumba ali atisho chisi zirwa
muruku utasira kuenda mune njimbo zipi
tari kutisa tuka shakare maitondo kisemarara tenza vaipapo tiri kutarisira kuti akutobuda muHarare iko zvino tichasvikaona na Blawayo yetu kutasvika kugweru nekuzosvikawo kwaMutare saka iko zvino tauri kutobuda kuti tichitozviite nzvimbo dzakawanda kuti tikurudzire vagari kuite basa rako
tinonzwa muchitaura kuti chirongwa chenyu hachinei nezvematongerwo enyika asi vakawanda vanokuzivai muri mutungamiri webato reTransform Zimbabwe muri kukokawo here vamwe vematongerwo enyika vachipindawo imomo
I'm going to go to the next one.
Vanga vari nhengo yesangano reJuly 31st Movement uye vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhune vari parunhare muHarare neStudio 7. Madzishe nevanhuwo zvavo munzvimbo dzakawanda kumaruwa vanonzi vave kushushikana zvikuru nenyaya dzekudzingwa munzvimbo dzavagere kana pachinge pawanikwa zvicherwa vagari vekuchipinge nekumatevereland vanoti hurumende iri kungopa vekunze vakaita sevekurussia britain nechina mvumo yekutanga kutsvaga nekuchera zvicherwa pasina kuwirirana nevagari kuchipinge sangano replatform for youth and community development rinoti riri kuedza kuita misangano nevagari kuti vasatyorerwe kodzero dzavo mushure mekunge munharaunda mavo mawanikwa mangoda nezvimwe zvicherwa zvakakosha bepanhau renewzimbabwe.com rinotiwo ishe Jahana Kumalo vekuinsiza kumatevereland vakanyorawo tsamba kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachigunun'una nekupiwa mvumo kwekambani yepremier african minerals yekubritain kuti itange kutsvaga lithium munzvimbo yavo vasina kana kumbosumwa hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi vawinston chitando uye mutevedzeri wavo vapolite kambamura vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mukuru weplatform for youth and community development vaclaris madhuku
kuchipinge kwaita nzvimbo dzakati kuti dziri kuwanikwa zvicherwa imwe nzvimbo inonzi rimbi iri kuward 20 kuri kuwanikwa madiamond kwakawanikwa zvegold saka nekudaro tamboita musangano nevagari vekwarimbi tichiedza kukurukura nyaya yekutoita sei nekuti pane kambani yealrosa yakauya ichiti yaakuda kutanga kuita mining alrosa iyi kambani yekurussia saka tiri kuona kuti pangangoitika dambudziko rekuti vanhu vanenge vaakubviswa
dambudziko iri riri kwarimbi chete here
harisi dambudziko rekwarimbi chete kuward 29 kunonzi kwamaparadzi tanga tine musangano zvakare nevagari vachichema chema nekuti kune kambani inonzi dollar tanderlight iri ku mainawo ikoko inonzi shilight neiron necopper asi zviri kuratidza izvo pachena kuti hapana kunyatsotaurirana nharaunda ine zvishoma shoma zvainoziva nekuda kwezvicherwa izvi zvinenge zvichikwanisa kuti vazobviswa saka pahurukuro dzatiri kuita tiri kuedza kubatsirana kuti tozvifambisa sei tigari tagadzirira nekuti mitemo ine chekuita nenyaya dzemining ine zvakawanda zvisati zvanyatsa kuzivikanwa nevagari zvatinenge tichida kuti tibatsirane navo tingati pari zvino kambani alrosa yakambowana mabhuku kwarimbi kuward 21 vachiunza tsamba dzavaiti masabhuku vapindure dzine mibvunzo yakarerekera kunyaya dzeeia yatinoti environmental impact assessment asi tinoti pavaiuya uku vaizviita izvi zvakaita kunge muchihwande
Kose izviri kuitwa muchiwande semaonero enyu izvo zvichizo kanganisa upenyu hwevanhu vakawanda.
Ndiona kuti pfungwa dzavo dzanga dziri dzekuti kana vachinge vatora nemadzisabhuku vanokwanisa kuona imwe information yavanoda asi zvakaita kakuhwanda nekuti nyaya dzakadai dzidzive dziri nyaya dzinotaurwa pachena, hapana nyaya dzekuti zvitwe muchihwande. Vakadaidza nharaunda dzose vanhu vogara pasi tichibatsirana navo nekuti nyaya dzemining dzinoda kuti pange paine consultant nekuti inyaya dzaitika dzikaita matambudziko akawanda muno muZimbabwe. Sekuti tinoziva kuti panga pachiitika mining nyaya yekushiyadzwa ndemenyatsoziva vanhu vazhinji. Panotoda kuti nharaunda idzi dzinge dzaakuzivawo zvakaitika kune dzimwe nharaunda voshandisa idzodzo kuita kuti panenge paakuita nyaya yemaconsultancy kana kupindura mibvunzo ine chekuita neEIA vanhu vanenge vaakushandisa zvavanoziva zvakamboitira. Saka ndiona sekuti vakashandisa tsika iyi zvinozvifambira zvakanaka.
Asi wemise Sangano mataura navo here?
Pari zvino tingati hatisati tanenge tataura navo, asi chatangoita sisu kutanga taita musangano nevagari vachitipa mandate. Saka madzisabhuku edu enharaunda yekwarimbi vachitungamirirwa namutape Edgar Rimbi tagara navo pasi vakati aiwa imise Platform for Youth and Community Women tinoziva basa yenyamagara muchiita chifambirai mberi muchitibatsira kuti tichinokwanisa kutaura nekambani iyi tave nemandate iri kubva kuvagari. Izvi ndizvo zvatinenge taakuita. Tatogadzirira matsamba ekuti tivakumbire vauye kunharaunda togara navo pasi paine munhu wese tochivabvunza mibvunzo nekuti izvi zvatisati taakuziva kuti madiamond avanoti vakaona kwarimbi akadzika zvakadii nekuti tinoziva kuti pane madiamond anonzi alovi anenge aita pamusorosoro poita amwe anoona pasi chaipo chaipo kuti tikwanise kuzopindura mibvunzo yavanga vachibvunza yakanyorwa iyi imwe yacho yakanyorwa nechirungu kunge taakunyatsoziva kuti ivo pachezvavo mining yada kuita iyi yakamira sei, vane claim here yakawanda zvakadii. Pane zvatofanira kunge taakuziva kuti hurukuru yacho izoenderera mberi.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Madruku vari parunare kuChipinge naBlessing Zulu Studio 7. Tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Pepa nhau reSunday Mail rine musoro wenhau unoti vagari nevamwe vematunhu ekumanikaland vari kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kwekukwira kwekuurayiwa kwevanhu muzviitiko zvinonzi ndezvemishonga zviri kukonzerwa nechikwata chinofungidzirwa kuti ndechen'anga nevezvitendero vanenge vachiita zvemishonga. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti imwe mhuri yemuHarare yakatora mutumbi usiri wayo kumochari yakatozozviona yoda kunoviga mufi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru pamwe nevakapona mutsaona vanoti kutubuka kwebhomo kwakaitika muKongo kana kuti volcano kwakaurayisa vanhu vangangosvika 15 uye kuparadza misha inodarika 500. Vanhu 21 vakaurayiwa mushure mekunge chando chakasimba charova panguva iyo vanhu vakanga vachiita mujau wekumhanya mudunhu reGansu kumaodzanyemba kwakadziwa kumawirira kweChina. Chiitiko ichi chakasimudza kunyunyuta kukuru nesvondo pamusoro pekusavepo kwegadziriro kana pakaita njodzi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kadi vana mukoma jonga vana mukoma kandimire vamwe vese nevateereri vese vanoteerera Studio 7, inini chikumbiro changu ndechekuti kune anoona nezvedzidzo, please, kwedu kuno kugwekwe kwakatosarira fanike nenzi Gukwe South tichingoti dzei pagukwe senda veduwe zvikoro zviri kure zvisingatomboiti. Kana vana vakukasira kuroorwa nenyaya yezvikoro ende mwana primary yacho asi kutomboipedza nokuti anozotangira kuti magrade 1 ave ne8 years. Saka kuti azopedza primary anenge atova musikana kuti vane mazamu akutonoroorwa. please tibuche mapanya echikoro tinodiwa nechikoro chakaitika pegwa nekanzu kuti chichivakwa vanhu vabereki vari kukundikana kuvaka kana rinonzi bhazi chairo chairo vanhu vanosvika pakukura asingazive kuti chinonzi bhazi chii chinonzi ende kunhu kwakatosarira zvisike kuti kunotodawo kutariswawo nehurumende saka chichemo changu hangu ndiri kuchema ndakananga kuhurumende kuti ngaitu ngaionewo gokwe south chinzireiwo tsitsi
ini ndiri mumberengwa hangu ndinotenda kustudio 7 kuti zivisa nawo chamunotizivisa kuti tigarewo dzimwe nguva tiri alert tigare dzimwe nguvawo takachenjerera takangwara nokuziva zvimwe zvakadzika dzika zvisingagoni kubudiswa kune dzimwe news saka ndinokutendai vafomi navashandi navashamarari kustudio 7 kuti rambai makadaro muchitizivisa nyaya sechimiro saichocho tichenge tichigutsikana kuti ndozve zvichiitika munyika kana imichinge matitaurira tatendawo
makadiko vana mukoma jonga nemwana blessing nevose vateereri vestudio 7 ini ndinonzi John Tigere kutoka mhiri palimpopo pagiana munoziva ini hangu semaonero angu ka nyaya yegoldi yemunhu wakazosungwa ava kuno kusouth africa negoldi ka zvine top management zvinhuizvi hakuna munhu angabuda nezvinhu zvakadero kuairport paanonga pakarindwa semari isu tosungukirawo ndege dzino ndikozviziva kuti pane tight security saka kubuda kwegoldi iro munhu iye akabvunzurudza kuchaiko ka achataura kuti vanobatanidzwa kana kuti akanga atumwa nani kuita zvinhu izvi hazvisi zvake munhu iyeye asi kuti waiwanawo chi zvouviri pazviri uori hwanyanya pasi neuori
kuti vanhu vapinde nemotikari dzavo dzavane vatenga nemari dzavo vari kuisirwa mitemo yekungoti vanhu vanzo varadziwe chete ikozvo nyange dziri munyika dzacho mota dziri kudziva kubhadhara mutero senge school fees naye makambozoonawo kwani mutemo inofanira kubhadharwa nje kamwe chete pagore mota dziva kubhadhara mutero seschool fees aiwa zvinorwadza ndedraini ndiri South Africa
pastudio 7 apo vana mukoma jonga nevamwe vese tini Maxwell papo papo pachipinga po pamaronga apo munoona ka zvimwe zvinhu zvacho handizivi kuti maakutovenga zita rekuti Munangagwa kana kuti chaita sei pavagona vamunangagwa nepavashaisha hazvichaoneki saka handingaoni paine pressure maningi kuti vakazoenderei kuuganda hapana problem maningi ipapo number 2 avo vari kukirina dhorobha wa handioni pane chakaipa kusarudza kukirina nzvimbo yaunogara ndesema blazing nemwana pachikora ko vakanonga marara akaendesa kubhini imhosva here kuti vanongerei marara iwavo tichanonge chitokirina pachikora asi vanhu ivavo vakirina vandioni chavari kupedza kana kuti vari kuti vari kuda mari dzenyu tatenda zvangu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinodawo kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudzi mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga chirongwa ndechenyu imi vateereri vestudio 7 bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weamerica vajoe biden kuti rive mutemo nemusi wechina svondo rapera uyo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiasian vari muamerica rinotarisirwa kubatsira kumisa kuitwa kwechiitiko cheruvengo ichi nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiasian dzinonzi dzakakwira nezvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 195% muchikamu chekutanga chegore ra2021 zvichienzaniswa nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150% mugore rapera. Asi mutemo mutsva uyu unonzi unopa mapurisa ematunhu pamwe nehurumende zvikwanisiro zvokuti vakwanise kumisa kurwiswa kunokonzerwa neruvengo uku kuchisawo pachena nyaya dzekurwiswa kweverudzi urwu munguva ino yedenda recovid-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vaNick Mada kuti tinzwewo maonero avo panyaya yemutemo uyu.
Tinoona sekuti vajonga kandimire mutemo uyu muno muAmerica vanhu vanopa mutemo kuvanhu vese kuti vatevere mutemo, noti maAsians, noti vatema, noti vachena, asi vanhu vese. Ndinoona sekuti mutemo iwoyo vanhu vashoma shoma vanokwanisa kunge vakaita dambudziko iroro, but vanhu veruzhinji vese vechiezhieni oroso havana zvavanoziva nezvakaitika panyaya yavanenge vachipomerwa iyoyo.
Saka munoona here mutemo wadzikwa iwoyo muAmerica uchibatsira zvichinzwa kuti uwandu hwevanhu vari kushungurudzwa vane midzi yekuAsia huri kukwira, tichiona kuti muna 2020 wanga uri kuma 150%, kutanga kwegore rino wakwira kuenda pa194%.
Ndinonyanya kufara nenhauwa yamuri kutaura isingangobate muno muAmerica, but inotodzidzisawo kumusha kwedu kwatinobva, kwandinoziva kuti munozikanwa zvikuru nekubatsira vanhu. Ndinoona sekuti America yatodzidzisa pasi rose kuti mutemo unoiswa nevatungamiriri vane chekuita nekutungamirira vanhu vose pasina kuti gupu ripi revanhu. Saka mutemo wavakaisa iwoyo uchabatsira vanhu vese kuti vaone tikwete. Mutemo uyu ndiwo kuti hazvivi kuti vanhu vaviri vatatu vana verudzi rwekuti vakanganisa vopomerwa rudzi rwose. Saka mutemo uyu waisirwa kuprotekta vamwe vose vakawandisa vasinei uye vasingatodi kuti zvinhu zvakaitika maybe zvekuti COVID yacho itange kana kuti itangire kuAsia world havana zvavaitoziva. Vanhu vanotoda raramo yakajeka yakasununguka isina utachiwana hunobata vanhu.
Kune vamwewo vanochema kuti muAmerica vanhu vechirudzi vanenge vachionekwa sekunge vanokanganiswa kodzero dzavo. Mutemo wakaitawo saiwoyu munoona uchibatsirwa here kubata divi iroro?
Mitemo inoiswa muno muAmerica inobatanidza vanhu vose pamwe chete nekuti inoiswa nevachena nevatema nevamwe vemarudzi akasiyana siyana vari pamwe chete vakagara patafura imwe chete. Saka vanenge vachiisa mitemo iyi vachitarisa kuti vanhu sevanhu vanofanira kugarisana zvakadii ine Nepali way. Saka mutemo uyu uchatodzidzisa pasi rose kuti hazvinei nekuti mutemo uyu waisirwa verudzi wechiasian but ndiwe vanhu vose kuti aiwa garisanai zvakanaka muri vanhu uye munhu akanganisa hamiriri rudzi rwake asi anongomirira vanhu vose. Saka vanhu ngavatsiurwe zvakafanana. Ndokukosha kweAmerica kwandiri kuti vanhu vanodzidza paAmerica kudaro.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakaziisa neziro kuti vanhu vatatu chete ndo vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 uye hapana kana munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. South Africa yotarisirwa kusvitsa nechipiri rubatsiro rwayakaunganidza rwekupa kuvanhu vakakanganiswa necycloni Idai muna 2019. Bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti rive mutemo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiAsian vari muAmerica rotarisirwa kubatsira kumiswa kwechiitiko cheruvengo ichi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.